International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wechitatu Gumiguru 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu 7915, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubhuruwayo anopisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kuNyamandlovu, achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nevari kuda kuzoitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu kana kuti 7915, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika, mumwe chete akabva kuSouth Africa uye mumwe wacho akabvawo kuBotswana. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 6440, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevatanhatu nezuro wakare. John Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu nezviuru zana nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 36,123,000. Vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvishanu 1,055,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvitanhatu 7,726,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu kana kuti 215,000. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vagadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation, zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzeparamende kubva kuMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatora mhiko dzekuve nhengo dzeNational Assembly ndiMuzvare Kupe, Yuvoni Musarurwa, Lindani Moyo, January Sauke, munochinzwa Memory, Sivandalazwi naSipho Mokone. Vatora miko mudare Senate ndiamai Dorothy Mori Njovu, vaPugen Kalipani, amai Tamani Moyo, amai Gertrude Moyo, vaPine Odenga, Chief Njovu, noMalanga Khumalo naTeti Chisoro Chengwe. Vachitaura mushure mekutora mhiko, muzvare kupe vati vauya kuparamende kuti vazoshandira nyika.
Nhasi ndinofara kuti ndauya kuparamende because tauya kuti tiuye kuzoshandira mhuri yeZimbabwe, kuti mhuri yeZimbabwe iwane mabasa, vewane chikafu, vewane mvura yakachena, vewane zvipatara nezvikoro, kuita kuti vana vekwanise kuti vaende kuzvikoro. Basa reparamende nderokuti vanhu vauye kuzoshandira vanhu, saka tauya kuti tiuye kuzoshandira vanhu, kuita kuti vanhu vawane bundutso munyika yavo.
Mutauri wamuzvare kupe vaPugen, avo vatora mhiko kudare Senate, vati vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vaone musiyano pakati pavo nenhengo dzakadzingwa mudare.
Vanhu varofanira kushanda zvikuru kuti vanhu kumusha ikoko vaone maresults nemaadvantages nemadividends ekuti pane manew members of parliament kubva kuMPCT. Saka pafanika kuita difference. Saka we are feeling that way and we accept that responsibility.
Senator Denga vati chiitiko chanhasi chagadzirika zvakange zvakanganisika mubato ravo patavabvunza kuti vanonzwa sei nevamwe vanhu vanoti vapinda muparamende nenzira isina kunaka. VaDenga vati ivo pachavo vanokodzera kuva mudare iri nekuti vakashanda zvakasimba musarudzo dza2018.
Aiwa, vangadaro zvavo, asi mavhoti avari kutaura nezvavo indira ndiri provincial chairman kumasiti. Ndini ndanga ndiri the chief campaigner for the party kumasiti. Saka mavhoti akawanisa mumasiti zvinotaridza kuti pane contribution yangu sachairman weprovince.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vashora zvaitika nhasi vachiti havazvicherechedzi.
Tisu vana vaZimbabwe hatisi kuzocherechedza kana kuremekedza zvaitika izvi. Zvinhu izvi ndo zvinofanira kunge tichizvimisa kuvana vaZimbabwe kuti zvakano chiitika, nekuti vanhu ava vanhu vada kutitora sevanhu vasina basa vachizvira sende iro ndomafesitiri enyika yaZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kupinda kwaita muzvare kupe National Assembly kwave kuita kuti vasarudzwe nebato rave kuve mutungamiri wemapato anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Pane rinyore kuperwa kuti MDCT inogona kugara pasi nezanu PF poitwa mushandira pamwe senzira yekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kunyange hazvo tisina kunzwa divi ramuzvare kupe panyaya yemushandira pamwe uri kutaurwa uyu, sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti bato ravo rinoshuvira kuti upenyu hwemunhu wese huve nani muZimbabwe sezvakamboitika munguva yehurumende yemubatanidzwa zvichitevera chibvumirano chekushanda pamwe chete chakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, mushakabvu Robert Mugabe pamwe navaArthur Mutambara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo vakafanira kubata chigaro chemutauri webato iri vaPatrick Chinamasa vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Mune imwewo nyaya, mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda avasivisa kuti apo gore rave kupera pane nhengo dzedare ravo 142 dzisati dzanyorera kuti dzipiwe mari yekusimudza matunhu adzinomirira yeConstituency Development Fund. Mari yeCDF inopiwa kunhengo 210 dzinovhoterwa muNational Assembly. Uye Advocate Mudenda vati kunyange hazvo mari iyi iri shoma, imari inogona kubatsira pabudiriro yematunhu. Mubhajeti yegore rino, constituency yega yega inofanirwa kuwana zviuru 200 zvemadhora emuno yekuitisa mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa emubhuruwayo nezuro akapisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamandlovu, achiti vanhu ava vagere mupurazi iri zvisiri pamutemo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pakasvika Studio 7 papurazi reBadminton Farm kunyamandlovu nezuro masikati, takawana dzimba dzine chitsama dzakavakwa nemapango neuswa dzichitsva mushure mekunge dzapiswa nemapurisa achishanda pamwe nehofisi yaDeputy Sheriff. Asi vagari vakati havana kana kumbopiwa chiziviso zviri pamutemo chekuti vabve papurazi iri. Mumwe wevakapisirwa musha wavo, Ambuya Sihle Hadebe, vakati vakatanga kugara papurazi iri muna 2011 vakati kave kechitatu achipisirwa musha wavo. asi vakatsidza kuti havasi kuzobva mupurazi iri.
Hanzi takagarirei pano nzvimbo yaisi yedu, asi isu tinoziva kuti nzvimbo ndeyedu, ndeyehurumende. Tinoda kuti tibvise nehurumende apa, haikwana mumwe munhu auye pano kutotibvisa isu. Iye ndiye anotibvisa pano, kana ane mubhobho wake ngauye atiuraye isu tiri pano, ativi pano.
Mumwe mugari amailendi Westvanda avo takawana vari mushishire kurongedza midziyo yavo vachiendesa pamusha peimwe hama yavo, vakati vakatanga kugara mupurazi iri muna 2013 uye hakuna kumwe kwavangaende kunze kwekunge hurumende yavatsvagira kwekugara.
Rauya mapurisa makuseni azochisa musha wangu, so handina ndaa yokugara. Ndokugara kumushasha, ndainza kusipaya kuti ndigare ndirare navavana vangu. Ndogara panapa kupera kuze kurunga kuti mbevasisanga.
Mumwe mugari vaFanuel Dube vakati vakazowana musha wavo wave kutsva mushure mekunge wapiswa ivo vasipo.
Vasvika vapisa imba yangu nemupasha dzangu, ndandine trouser ndine 700 rands. Zvandirwadza.
VaDhuve vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pemauto eZipra vakati zvinovashamisa kuti vave kutadza kuwana ivhu ravakarwira.
You are wondering kuti munhu uyu ari kupisira vanhu kuti ari kuklema kuti land iyi ndeyake, akaripiwa nani land yacho iyoyo, because land ndeyegovernment. Purazi rakakura but hapana development ari kuita munomu. It's more than 5,000 hectares, munhu one. Hakuna even one thing tirikuiona. Bush all over. Wondering kuti what's happening.
Purazi rebadminton iro rinonzi nderava Luke Siziva riri makiromita makumi matatu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero eguta reBulawayo. Asi mhuri dzinopfuura mazana mana dzinogara mupurazi iri dzinoti dzakagariswa mupurazi iri naishe mabhena vanoveishe wenzvimbo iyi, dzichiramba kuti purazi iri nderava Siziva sezvo rakatorwa nehurumende muna 2001. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raishe mabhena kana vova Siziva sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha. Mugore ra 2015 dare repamusoro rakapa mutongo usina kupikiswa wekuti vagari ava vabve mupurazi iri, asi vagari vakazokwira kudare gore rakapera vachiti vaive vasina kuwana magwaro enyaya yakakwidzwa kudare muna 2015. Sachigaro weBadminton Villagers Association vaIsaac Dakamela vakapisirwawo musha wavo nezuro vakati nyaya yekugara kwavo mupurazi iri yave nenguva ichinetsa.
End of last year rabva tawana tsamba isibva kudis office kuti purazi iri lange rakagazetwa na 2001. Up to now, the gazette is still there. I see they still pursue the issue with Zimbo in there. I see my government papers are banned.
Rimwe remagweta ari kumirira vagari veBadminton Farm vaBruce Masamvu vati vachakwidza chikumbiro chechimbi chimbi kudare repamusoro chekumisa kuparadzwa kwemisha yevagari.
Kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane marights evanhu anenge ari affected, unokwanisa kumhanya kudare neyatoti iyo agent application kuti roti nyaya ikwanise kuwikwa ipapo. Takamirira mamwe maapplications aya ari pending.
Mukuru wemapurisa ePumula Police Station uko kwakamhangarwa nyaya iyi uyo angozvidoma nezita rekuti vaSiziva vati havabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redunhu rematevereland North vaRichard Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nhasi manheru nevari kuda kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Gakava pakati pavaPence naamai Harris riri kuuya panguva iyo mutungamiri weAmerica pamwe nevamwe vavanoshanda navo kuWhite House vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, vanoti gakava pakati pavaviri ava rakatarisirwa nevazhinji kuti riburitse gwara reAmerica panyaya dzezveupfumi, nyaya dzerusarura ganda pamwe nechirwere cheCOVID-19. Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Chipo Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Vanhu vazhinji vakatarisira kuti vaburitse gwara reAmerica panyaya Tichaona nyaya hii sitaurwa hile. Tichaona kutihivo mtunga miri wenyika lemuno ba Donald Trump vaka nzuo vaka abata chukwiri.
Nona kutumbeza hili nyaya umuru. Not just you were Trump, but hivo kwa mchitini 18 varushanda na u vaka abata COVID pa hivi. Ni kutaruzo kwe human justice. Tika nikuti COVID ya wa mumba chukwiri COVID ya wa mumba maivo wa Trump na pia.
Takatarisa kunevacha vota pasaruti iri. Munotarisira kuti vavira vanofanira kunge vachinyanyo tarisa zvipi kuti vakwezvi vavoti vacha.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare vari kuMassachusetts naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India iri kuvaka zvechimbi chimbi migwagwa yayo pamiganhu neChina vachitevera kunetsana kwemauto enyika mbiri idzi. Uko kwakatanga muna Chivabvu uye kuri kuramba kuchienderera mberi. Migwagwa iri kuvakwa neIndia iri kubatanidza mizinda yemauto uye ichaita kuti zviite nyore kutumira mauto nezvombo kudunhu reRadakh mumakomo eHimalaya. Apo sarudzo dzemuAmerica dzava pedyo kuitwa. Zvimwe zvizvarwa zvenyika izvi. Zvakatotanga kare kuvhota zvichishandisa posho uye vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuvhota chero nguva kusvika musi wa3 mbudzi. Vaimbo vemutevedzeri womutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutsvaga rutsigiro mudunhu rakakosha reFlorida, ukowo mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vachiri kubatikana nechirwere cheCOVID-19 vari kuvimbisa kuti vachange votsvaga rutsigiro munguva pfupi iri kutevera. Zimbabwe yakazivisa nezuro kuti yave kubvumisa zvizvarwa zvayo kubuda munyika zvichitevera kuvhara kwakanga kwaitwa nyika muna kurume nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakaziviswa paTwitter nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti chisungo ichi chakaitwa nedare remakorokota. Nyika zhinji dzave kubvumidza vanobva kune dzimwe nyika kana vaine magwara anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vakawanikwa vasina vaka venekwa chirwere cheCOVID-19 vaka wanikwa wasina chirwere ichi. Kuchitiwo dzimwe nyika dzinoti pamusoro pegwaro iri mushanyi anofanirwa kuvhenekwa zvakare munyika idzodzo. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vanoti hurumende yatora danho iri nekuda kwekuderera kwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uyewo kuti ipe mukana kuvanhu vangadai vakanga vakavharirwa munyika nekuda kwemutemo. Vanoti hurumende yatora danho iri nekuda kwekuderera kwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uyewo kuti ipe mukana kuvanhu vangadai vakavharirwa munyika nekuda kwemutemo wairambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandembiri weStudio 7 navaparadza.
Chaunofanira kuziva ndechekuti iye zvinezvi tava nemasvondo maviri here kana matatu tisati tawana kuti pane ashaya afa. Iye zvinezvi tine vanhu 228 vakashaya, ndochete vakashaya pari zvino, ende vakararama pachirwere ichi i6000 something ende vakabatwa nechirwere ichi 7000 something. Saka iye zvino dzatinoti muchirungu active cases i1300. Saka hurumende pari zvino iri kuongorora kuti ione kuti zvakakodzera here kuti vanhu vedu vachifamba. Saka vakabvumira, vai vanobvumirwa kuti vaende. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zviri kune dzimwe nyika zvakanga zvadzoka kuno kumusha. Saka izvo vakuda kudzokera kwavakanga vari ikoko kuti vanotanga mabasa avo, nokuti ikoko makambanisi akanga avharwa. Saka hurumende iri kuti vanhu vakadaro nevamwe vari kuda kunoenda mabhizimisi vari kuda kuenda, hamunokwanisa kuenda henyu kana muchibvumidzwa kunyika dzamunenge muri idzodzo.
Vakawanda vari kuchema nekusavhurwa kwebhodha reBate Bridge kuti vange vachikwanisawo kuenda vachiita mabhinda uko nemabhizimusi muSouth Africa. Zvii zvamungataurawo sekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika?
Panyaya yekuti vanhu vayambuke nepabridge reBate Bridge, pari zvino panofanira kunge pane chibvumirano nenyika yeSouth Africa kuti tavhura isu nyika yedu. Saka zvizvarwa zveZimbabwe huya henyu vanokwanisa kuuya, asi pari zvino izvozvo hazvisati zvaitika. Saka Zimbabwe haikwanise kuti ivhure bhodha kana South Africa isati yabvuma kuti bhodha racho ngarivhurwe. Saka chibvumirano chinofanira kutoitwa pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe, ndokuti isusu vanhu vedu kunyanya-nyanya madzimai anoda kunotenga nokutengesa nevamwewo vanoda kushanya kuenda kuSouth Africa vane hama dzavo vanoda kuita sei, zvese izvozvo zvichaitika kana mabvumirana senyika South Africa neZimbabwe zvabvumirana.
Asi takanzwa South Africa ichiti yavhura migano yayo, sei Zimbabwe isina kubva yangotorawo danho iroro?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vanhu vakawanda vakapinza chirwere checorona muno munyika vaibva kuSouth Africa, vaibva kuBotswana. Saka isusu tega muno mumafigures edu akanga ari mashoma. Saka ivavo vakabva kuri avo ndo vakanga vane chirwere ende vaibva kuSouth Africa vaibva kune dzimwe nyika dzakanga dzaane chirwere ichi. Ende iye zvino chirwere ichi kuSouth Africa hasisachapera, ende vanhu vakawanda vakashaya kubva kuSouth Africa vakafa nenyaya yechirwere ichi. Saka isu hatingamhanyi nekuti South Africa yavhura. Aiwa kwete, isu tinoona zvatiriwo muno munyika nekuti tiri nyika ka, hatisi province yeSouth Africa ka. Saka tinoitawo zvedu zvinoita kuti nyika yedu itifambire zvakanaka.
Asi pane tarisiro here Honorable Paradza yekuti hurumende ivhure migano iyoyi nekukasika?
Hurumende inotovhura mabhodha ayo kana dzimwe nyika dzakatitenderedza dzisatiki dzati dzaakuvhurawo, ndokuti tivhure mabhodha. Kana pasina izvozvo chibvumirano ichocho, hurumende haikwanisi kuti ivhure mabhodha, nokuti vanhu vedu vanenge vachienda kupi? Nokuti vanenge vachirambidzwa kunyika idzodzo. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine vanhu vedu vakawanda vakabviswa South Africa, vakabviswa kuBotswana vachidzidzokerai kunyika dzenyu, vakauya tikavachengeta munomu vakawanda izvozvi, ende vamwe vanga vari mabhodha jamba. Saka hazvikwanisiki kuti isu pachedu tega tivhure mabhodha dzimwe nyika dzakatitenderera dzisina kuvhura mabhodha. Totofanira kuita chibvumirano sesadiki, ndozvazvinofamba zvichiita.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanasikana vakawanda vari kuroorwa vasati vabvazera zvichikonzerwa nekuoma kwehupenyu. senzira yekuderedza dambudziko iri. Vanoita zvemitambo werugby kumanikaland vavaikukurudzira vanasikana kuti vapinde mumutambo uyu muzvikoro. Izvo zvave kupa kuti vakawanda vavo vakwanise kupedza chikoro. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Achigara weManikaland Rugby Board vaJosiah Borerwe vanoti sangano ravo riri kuda kunyatsoshandidzana nezvikoro kuvandudza mutambo uyu, uyo vanoti unobatsira vanasikana kuti vasaite misikanzwa inozovapinza muna taisire vamo.
SeManikaland Rugby Board tiri kuda kuendesa rugby kuma primary schools nekuma secondary schools. Nekuti isu SeManikaland Rugby Board takaona kuti mazuva anaya sport haichangotambirwi kuti vana vangomanye chete. Yakugadzira mabasa kuti vana vashande. Yakupromota tourism, yakuita kuti vana vaite maambassadors, iri kuita kuti vana vabve kumadrugs nekukasika kuroorwa, iri kuita futi zvekare kuti vana vasaite zvirwere nekuti vaite engaged. Saka tinokumbira zvikuru sebazi nenashi watitaurire maparameters.
Vaborerwe vanoti Manikaland Rugby Board iri kushanda nezvikoro zvinosanganisira Sahumani Secondary School iri kunyanga, Mutare Girls High, Dangamvura Secondary nezvimwe zvakawanda. Sangano Replan International noti gore rapera uwandu hwevanasikana vari kuroorwa muZimbabwe vari kuroorwa vari pasi pemakore 15 wakawedzera gore rapera, uye imwe ongororo yakaitwa neZimbabwe Multiple Indicator Cluster Survey inotiwo madzimai anodarika zvikamu 32 kubva muzana kana kuti 32% akatiwo ainge aroorwa asati asvika makore 17. Sangano reSave the Children rinotiwo pasi rose riri kutarisira kuti vanasikana vanodarika zviuru 500 vacharodzwa gore rino nekuda kwenhamo yaunzwa nechirwere cheCOVID-19. Asi kumanikaland mutambo werugby wave kushandiswa kudzivirira dambudziko iri. Mumwe murayiridzi wemutambo uyu muzvare Lin Bandi vanoti vari kuona mutambo uyu uchibatsira kwazvo vanasikana.
Kutamba nevano vekusahumani vakatanga kuona kuti zvinhu zvacho zvakaoma. I was part of the team yakaenda kuma National Youth Games muna 2018. Takaenda neabout 7 girls dzatakabva nadzo kunokudza kusahumani. Even kwana Harare chaivo vakarova nehana vachiona vana iva vachitamba, and from there vakanga vakutoenda kunotamba kudairy boards kwese.
Tinancuve uyu ane makore 10 mumwe vanasikana vanotamba mutambo werugby kwamutare achitambira zvakare chikwata chenyika anoti kubva paakatanga kutamba mutambo uyu achiri kuchikoro mugore ra2018 haana kuzombocheuka shure, uye wamusimudzira upenyu hwake.
Rugby unoona zvinhu zvakawanda and unopreventa futi zvinhu zvakawanda. Unoprevent like my early marriages, unomaprevent like my taking my drugs kuma streets, unozipreventa izvozvo. Then unoano experiment because rugby game really smart, unovhura brain because game rauti munhu ungokwanisa kuchivhura brain dzako.
Sahumani yakatanga kuenda kumakundano epamusoro Dairy Board Schools Rugby Festival muna 2017, uye vanasikana vakawanda muchikwata ichi vakasarudzwa kuti vamirire nyika. Mutambo werugby kuvanasikana munyika uchiri kusimukira zvishoma nezvishoma, sezvo kumashure wainge uchingonzi ndiwe vanakomana chete, uye uchitambwa muzvikoro zvepamusoro zvemumaguta chete. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Amoyo.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika 10 vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubruwayo anopisa misha yevanhu vakagara patsva mune rimwe purazi rekunyamandovhu achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Rachel ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi asenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo kunsakazo. Sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village wochief Skobokhobo enkayi. Yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha enkayi zakithi. Sikhangelane nendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla ikhona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha ewadini yami sipholisa i-WSD. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo lulikhana kakhulu. Ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakuza kanani. Emasimini yakho akukuhle. Ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuwalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo
indlela kwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele sibili ngoba abantu labana bafika balikuthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizami ngokulandelana kwenu iqambe labo bebuza ukuthi ngithini kwenu ukuthi kani yamambe ukudlula abanye akukho engene kunayo enamba yesikinayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha bayithi bengaqamba abantu abangu-50 ezibesini. Athatha abangu-25. Athatha imizwa ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela efeyi. Kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezizizini laba babuye last year ne-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningithi sengajanuwari february march azizange kwenzakala khonoko abantu banikwa ngo-December langojanuwari eyamashi imali yabuya ngojuni ngathembi ukuthi bazabisa elofebruary labuya ngojuni ngathembi ukuthi bazabisa ekamashi ayizange yabuye kwaze kwafika udecember 2019 basese bebuya ngo-December 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bebenefitha laphana kuhlela amadola senzelana amasawu ukuthi lami umuntu oke wahlela idola akusamelanga azize incedo abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama le umuntu bengahlela ukukhangelela ukuthi ongazange ahole idela sekumele ahole ukuthi yiyo indlela elihlungu okuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyi-18 ngo-December kutholakale amabele e-cooking oil ye-bean. 10 months January katholakala irayisi le-cooking oil le-bean. Khangelela ukuthi this month ithole futhi irayisi ngoba basiya bekuyenzalo bathi amabele asese. Kule rayisi lebhize futhi ngi-8 base belihlele ukuthi sizasebenza lana okwenyanga ezingaka kathesi bathe bazafika se-December January and February
okuvela kuhulumende-ke
hhayi thina lapha kakukho esikubonayo okuvela kuhulumende asiboni lutho yiso elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there's no development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka uko-Chief Sikhobokhobo eNkayi, njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane sixoxa noCounselor Sikhululekile Moyo wakwaWard 17 ePhumula wobulawayo ekubandlali MDC. UCounselor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichasisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngeke ngavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization Sweden esebenza lelive leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy, lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yokuyi-extenda ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ithe safunda kubo ngokulizwelelane besekulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sihamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransporta abantu layo imota zabo ndokuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo indlela yokwenza imali. Asenye benza imanyuwa, ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of fuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la?
EZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza, abambane leGwanda, leplumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egaya i-biogas, siyenza iplant yona leyo, sesihlanganisa izibi zethu bezana amazi buya, ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye insuku bethu izibi seziphelile azikho, kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganele futhi itholakale sixa kuthi seyihlanganile singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-used oil, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona kuyani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini owangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo?
EZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi kuma-next elections zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local government. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoxisane kuyini okubangela ukuthi khona khona singaphangi kuyafika ku-56, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana, akutho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abe nganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius sesiyi-invite kwile-guest adivela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kushe ukuthi 15 yona le bahle basizisa kuma-sits for women. Kumele kube le women yabo-young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi engxenye yeZimbabwe ningasinciphi.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-ward 17 koBulawayo ePhumula le-Hyde Park. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Ye ngiwasela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, mhlambe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotho koBulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besiVenda, kulabantu abafana lamadonga, ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angaka kuvumela kathesi, ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamavizo. Amavizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo-Chibuntule, amabala afana labo-Matabane, amabala afana labo-Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto okuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi, ngitsho labalweli abalwa impi yenkululeko abafana abaningi kakhulu, baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini kwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini kona phana babe bekhona abantu besinambia, babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esindebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo, but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke, abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufana ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthiwa iChibuntule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChibuntule ahamba ngayo ayo esuka kubulawayo esiye plant so kuqhakathekile ukuthi izenzane indlela zintshe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esizifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngimpela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi ukhona kolunye ihlelo lulodwa but kolunye ihlelo lungekho but amadorobha afana le plant town i plant town kufanele ukuthi be 100% isikalanga koka kube isikalanga kuphela e plant town ngoba i plant town yinkaba noma ngithi insika yasesikalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo sana labo kami okami labantu ukami lana kwakuyindawo yabantu basesikalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efanele ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokanti ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babukazi
Loke ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla ngohulumende kanye nenhlanganiso yeWorld Food Program WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe indlala unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye nokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi
langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongabe ongamabele kwangkhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawo kwakuqedakala ukukhanya into ziyadura kakhulu sina indlala impupu iyadura imali yangkhona vele kasila abanye asisebenzi sibongohlala ekhaya imali yangkhona siyayithola ngapha
amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ade ngabe izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything sokulisidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi into ngempahla ezitolo igubhuke kakhulu othokuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
Idlala sibulile kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakula into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikweze ukuthi indlala ihlasela abantu abanye baphuzile ukulima ngoba elime kade singezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansela wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
simo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye ngomali yasaungakwazi ubona 10 kg yafika kubo 110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbezi ngabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi 10 kg ing 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi singcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhele engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
Inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
Linga
litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo, sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi babangama youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo, behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho imihlanganiso yethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, lemhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi ele-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ezabaphendula ebatshenge ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Silawa ama youth akuzanu PF, silawa ama youth aku-MDCT, silawa ama youth aku-MDC Alliance, silawa ama youth avela kwiinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa ngoba wonke umuntu nomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lelazi.
Kwamanje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi Ungikhumbule.
Mambazo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengensukwini olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.